ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri chikumi 6, 2017. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vanoti ndivo chete vane mukana wakasimba wekuti vaitwe mutungamiri wemubatanidzwa wemapato anopikisa acharwisana nezano PF musarudzo. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Garivume vanoti chirongwa chavo chekusangana nevanhu chiri kutsigirwa zvikuru zvisinei kuti vanhu vari kuchema nerekuti vari kutyisidzirwa zvikuru kumashonaland central. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzotaura pamusoro pedambudziko remagetsi munyika uye zvingaitwe mukugadzirisa dambudziko iri. America inoti pane mukana mukuru wekuti mari yechirongwa chepepfa inopiwa Zimbabwe ichawedzerwa gore rinouya. Muchirongwa cheLife Talk Pada Connection na 8 PM tiri kutarisa misangano iri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachisangana nevechidiki mumatunhu akasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 ushandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.